zithandi kudza naye. Brrr. Hey. Ndauya mukoma, ndaona ndadoma, ndagara ndaema, ndichiri kufema, ndireve nhema, ndakunyatsa zuma, ndazuma. Hakuna zuva risingasvike, hakuna zuva rinobuda risingadoke, changu ndechekuvhura pasingavhurike, handitsauke nzira handirasike. Hakuna zuva risingasvike, hakuna zuva rinobuda risingadoke, changu ndechekuvhura pasingavhurike. Ndoda kutenda ndaona ranasi, ndirimbo muresi ndini rimwe hosi, musango musango handivhunduke losi, sikiri racho rekunanganisa pasosi, handizi kudyara mukangireti, nerimwe zuva ndichadhonza semagnet, kukundikana kuriko haisi sikireti,